Vachizivisane zvedano iri vamunangagwa vati mabhizimisi ave kuvhura kutanga nguva dza8 mangwanani kusvika na7 manheru, kwozoti mabhawa emumahotera achavhura na8 mangwanani achivhara na10 manheru. Mabottle store ava kubvumidzwa kushanda kubva na10 mangwanani kusvika na4 masikati, kwozotiwo mamwe mabhawa nemanight club acharamba akavharwa. Vatiwo vanhu vave kubvumidzwa kufamba vachienda kumadhorobha akasiyana-siyana. Vamunangagwa vati magungano ave kubvumidzwa kuve nevanhu vasingadariki zana, uye pamabasa pachange pave kubvumidzwa zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvevashandi vese.
Beer outlets and night clubs to remain closed during the lockdown period. Public gatherings to be limited to not more than 100 people with observance of public health measures such as wearing masks, sanitizing, social distancing, and temperature checks, and people being encouraged to be vaccinated.
Vatiwo vaya vanouya munyika vachibva kune dzimwe nyika vanosungirwa kunge vaongororwa utachiwana hweCOVID-19 vachishandisa PCR mukati memaawa makumi mana nemasere vasati vapinda munyika. Vamunangagwa vati denda reCOVID-19 richipo, nekudaro vanhu vanofanirwa kuchenjerera nekutevedza nzira dzekudzivirira denda iri, zvikuru sei mushure mokunge bazi reWorld Health Organization razivisa kuti pave neimwe mhando yeCOVID-19 inobata vanhu nyore. Vamunangagwa vati vachaongorora kuti zvinhu zvinenge zvakamira sei mukati memasvondo maviri anotevera. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vaudza Studio 7 kuti vafara nedanho ratorwa nehurumende vachiti vange vakatoisa chikumbiro chekuti nguva yekuita basa iwedzerwe.
Idanho rakanaka richaita kuti mabasa emuekonomi nezvekurimwa nezvimwe zvakadaro muindastri afambire mberi mune zvakanaka. Saka tinoritenda chezvanhu chose ende tinoda kuti titende mukuru wenyika vamunangagwa nedanho iroro.
Vati vemabhizimisi vange vari kubayisa vashandi vavo nhomba yeCOVID-19 uye chasara kuti vatengi vabayiwewo kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika.
Chinotifadza ndechekuti vakawanda panguva inoi kunyanya kuvashandi nemasupplyers, vashandi vekuva vanenge vachibva kumasupplyers vanouya nemadeliveries vaya vakawanda vavo vakatobayiwa. Saka kurudziro yasara ndeyekuti kuvatengi vange vachibayiwawo jekiseni reCOVID-19.
Vaive gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa, zvakare vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti dai nyika yavhurwa kuitira kuti vanhu vaite mabasa anovararamisa asi vachitevedzera mitemo yeCOVID-19.
Weather yedu yaimprova zvikuru, kwakupisa. Zvese izvozvo zvinobetsera matanho ese atagara tichitorwa kudzivirira chirwere ichi. Saka ndofunga kuti dei vanga vachibvisa mamajures ese avo elockdown, vanhu vachisasana kuita mabhizinesi avo zvakanaka, vachipinda machechi zvakanaka. Hatina kunzwa shoko panyaya yemachechi nerestriction yakamboiswa kumachechi. Tinoona kunge restriction iyoyo isina chainobetsera. Restriction yacho ngaachibviswa manje, vanhu vafambe zviri nyore, vaende kuchikoro zvakanaka, uyezve vaite business zvakanaka. Otherwise urombo hungawandise munyika.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemwe chete vakafa nechirwere cheCOVID-19, uye vanhu zana nemakumi maviri nemumwe chete vakabatwa neCOVID-19 nezuro wekare. Vanhu vafa nechirwere ichi vakanga vava zviuru zvina nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevatatu 4493, uye vabatwa nechirwere ichi vakanga vava zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu nemazana matanhatu nemakumi manomwe nemumwe chete 125671. Kusvika mukupera kwezuva rane zuro, vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvipfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevashanu 2,729,955 vainge vabayiwa nhomba yekutanga, uye miriyoni nezviuru zvinomwe nemakumi maviri nezvisere nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevanomwe 1,728,797 vainge vabayiwa nhomba yepiri. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni mabhiriyoni 10 kana kuti zvikamu 56 kubva muzana kuitira kuti COVID-19 isarambe ichipararira munyika. Zimbabwe yave nenhomba mamiriyoni 13 dzapinda munyika. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.